Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori uye vachishanda nevatsigiri vebato reZANU-PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemhuri yaBishop Tafumanei Masaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapamhwa vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU-PF vamunyaradzi kufa hakutizwi, vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Vakufa hakutizwi vaudza Studio 7 kuti mudzimai waMasaya akanoona mutumbi wemurume wavo kuchipatara nezuro, vakazivisa mapurisa kuti mutumbi wavaona ndewemurume wavo. Tabata vakufa hakutizwi kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Nezuro takafamba zvakanaka nokuti amai vakazokwanisa kuidentify baba Masaya, mufundisi Masaya, nekuda kwenhumbi dzavanga vakapfeka. Wakaona butsu nemasokisi zvavanga vakapfeka uye kuzoziviwa kuti zveshuwa uyu ndiwo murume wangu. So kusvika vati mapurisa ehomicide anga aripo vakawirirana zvokuti ino kana maidentifya munhu wenyu kuti ndiye, zvataakuita pano taakuda kunoenda kuhomicide kuti vaitewo mareporita ebeta pozitive kesi yakanochinjwa yakareporta pekutanga inge iri missing person. So payakazobuda inotransfera yaenda kuhomicide inenge yatoemeta. So zvaraio kesi yemeta yakuhomicide.
Amai Masaya vakadini zvavo?
Varatidza kuti vakabatikana, asi semukadzi wemutenderi, semukadzi wemufundi, ndofunga wakazvitambira kuti no nguva iyi kana zvaitika ndeyamwari. Ndakaona ari munhu akazvishingisa, akaona kuti no munyika medu tagara tozvitarisira kuti runouya, but shes an iron led, munhu akasimba, akabatikana hongu, asi ndakaona kunge akaisa nguva yese kuna Mwari.
Saka pari zvino kana post mortem yapedzwa kuitwa, mati maziva here kuti vangachengetwa zvarini?
Kuchengetwa kwavo tinenge tava kuti post mortem inopera nhasi chechitatu, then orora mumba chitatu chinezvi nhasi wowikwa musi wechina, asati taziva nguva. Asi ndinotenda kuti maybe kuma11 makuseni vachizochengetwa kutapara cemeteries.
Pane mashoko amambotambira kubva kune vanhu here kana kuti masangano kana kuti mapato kana kuti kuhurumende?
Hurumende havasati vapa statement, asi ndakanzwa kuti mapurisa ari kuperefeta nyaya. Kana wapotambirwa mashoko maybe ndapesana nawo hatandanzwa. So zvatiri kuita pano ndezvekuti vemachechi mafundisi ari kupawa mashoko ekushungurudzira nerukurwa rwakadai munyika.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavaMasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mm. Masangano matatu anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International, Southern Africa Human Rights Defenders Network ne Human Rights Watch abudisa gwaro achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Masangano matatu awa ati padzikwe chikwata chakazvimirira chinoongorora kuti chiongorore kupambwa nekupondwa kwaBishop Masaya. Vati zvevese vanowanikwa vaine mhosva yokutyora kodzero dzevanhu vasungwe, vatongwe uye vaiswe mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva. Chechitatu chinodiwa nemasangano awa ndechekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe zvakasimba muZimbabwe. Tabata nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari Gweta vaKenneth Masiye kuti tunze maonero avo.
Gwaro riri kutaura nenyaya yekuwedzera kupambwa nekuurawa kuri kuitwa nevanoita zvematongero enyika kunyanyanya nhengo dzeopposition. Riri kutaura zvekare richishushikana nyaya yekusaitwa zvakanaka kana kuinvestigatwa zvakanaka kwenyaya idzodzidzi nehurumende. Rinotaura zvekare mamwe maissues ekupambwa akaitika nguva yapfuura pfupi akaita sana Itai Dzamara asina kubatwa zvakanaka nehurumende ende achirungunidza ari kukonzeresa zvekare kuti vanhu varambe vachipambwa.
Vamasiye, magara muchiita basa iri kwenguva yakareba, magwara anobudiswa namasangano anorwira kodzero dzevanhu awa anobatsira nenzira ipi, sezvo nyaya iri muZimbabwe iyi yava nenguva refu ichiitika? Anobatsira sei magwara aya?
Magwara aya anobatsira pakuti anova ari maziso emasangano ari kuonawo zvirika muZimbabwe asinawo kwaakarerekera. Ende masangano anoona nezvemahuman rights anokwanisa zvekare kuti maripots avo ave achiverengwa kune amwe mumainstitutions asingakwanisi kusvikawo atingati anganzi mavictims akaita sana United Nations kana ana African Union. Saka magwaro akadai so kana achibuda magwaro akakosha zvikuru nekuti anotorwa neuremu ende anorespektwa ne dzimwewo nyika dzingava dzichida kubatsirawo panyaya dzekodzero dzemuZimbabwe.
Tiri kuona zvekare kuti masangano aya ari kukurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti vakurumidze kuferefeta nyaya dzevanhu vanenge vabvutwa kana kuti varohwa kana kuti vaurawa vachipa mufananidzo waBishop Tafuma neMasaya. Munoona sekuti hurumende ingamhanya mberi kuti izvibudisire pachena zvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kuitwa nevanhu vavo? Munoona sekuti zvingagona izvozvo?
Hurumende yemuZimbabwe iri kutungamirwa naMnangagwa ihurumende isina nyadzi. Saka nyadzi dzacho nangwe zvabudiswa zvakadai so ari magwaro anenge abudiswa nemasangano atingati maInternational Organizations. Zvunhu zvataona panguva pfupi kana kuti nguva yatirebe vasingatevedzeri. Dai vangari iri hurumende inokoshesa kodzero dzevanhu kana kuti inokoshesawo zvekare kutyidzana kwainoita nedzimwe nyika, vangadai vachimanya kuti nyaya dzakadai so dzisafe dzakaitika zvekare. But tokuona kuti iyoyi nyaya yataona yaBishop Masaya iri kuitika inyaya iri kuitika pasina kanguva katikaitika zvekare kwokupambwa kwakaita nhengo yeparamende mavhiki apfuura neimwe nhengo zvekare yaimboye nhengo yeparamende yekumapfuku yakapambwa zvekare. Saka zvinhu zviri kutadza kuti zvinhu zvisiri kumira, zvinhu zviri kuwedzera. Hurumende yanga ikoshesa kodzero dai izvi zvakatomiswa kana kuti dai vanhu vari kukonzeresa zvinhu izvi vakatosungwa. But mamiro akazvaita ndione senge hurumende yeZimbabwe ingava ichisundwa nemaripots akadai so.
Vamasiye, seiko nyika dzakasiyana siyana kubva kunyika dzomusadhak dzomuAfrica nedzekunze kweAfrica dzichiita sekuti hadzina hanya nekushungurudzwa nokupondwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe?
Zvinhu zvinoti kachamadzana nguisusuwo zvekare nokuti nyaya dzakadai so dzokupambwa kana kuti kuurawa kwevanoita zvepolitics zvinhu zvinofailata atingati mitemo yepasi pese atingati international criminal law. Saka izvi hazvinei kuti zviri mubumbiro remutemo reZimbabwe here kana kuti zviri mumutemo weZimbabwe. uyu mutemo wakadzikwa nenyika dzese kuti izvi zvakadai sohasvi zvakasvaukuye zvichiitika kune nyika ipi neipi zvayo. Saka kana nhengo dzemusadhaki kana kuti nhengo dzakatipinamira dzakaita sesouth africa dzisiri kutaurawo pamusoro pezvichiitika munyika yakaita sezimbabwe, zvinotaridza kuti ivo vanenge vachiita pachirungu yatingati aid and abate human rights violations anenge achiitika muzimbabwe. Zvinova zvinhu zvisina kunaka, but dai sadhiki yange kabatana ichitaura neizwi rimwe chete kuti zvinhu zvakadai so izvi zvokupambwa kwevanhu kana kuurawa kwemapolitical activists nenhengo yekuti munhu ari kusapota bato raari kuda asiwakuve zvichiitika musadhiki, tingadai kuda maybe zimbabwe ichisundwa kana pakabuda mareports akadai so, because zvee zvichikanganisawo zvekare kuchidzana kwavanga achiita nedzimwe nyika musadhiki.
Avo vange vari nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari gweta vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nenzara. ZIMVAC inoti mhuri dzakatarisana nenzara zhinji dziri mudunhu reMidlands, kwozouya Mashonaland Central ichiteerwa neMatabeleland South. Nyanzvi mune zvokuwanikwa kwekugovewa kwechikafu vaForbes Matonga vanoti mwedzi iri pakati pagumi guru nakukadzi ndiyo inoshayikwa chikafu zvakanyanya.
Kudare reSenate, nhengo shanu dzeTripc dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera namai Vongai Tome, vose vari nhengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nhengo 13 vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare. Vanga vari mukokeri wenhengo dzeTripc muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa naSpeaker ekurikola mamembers eTripc asirigani remberi richiti nhasi tatiri kucourt neapplication neinterdict yokumisa Speaker kuti vasarikola maMPs kana kuti nhengo dzeParliament dzeTripc. Chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva ekuona kuti takakukwidza kuti anonzi chavangu kuti kusi hatidi hatimuzivi. Saka indadict anga rekuti iyo vanofanira kumisa Speaker, Senate, President kuti muchazoita marecalls kana nyaya yapera kupi kudare rekoti.
TPC yakaenda kumatare ichiti vachavangu haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTripc vaGift Hostelos Siziva, vaAdmo Chievero vekuChegutu West, vaStephen Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vaKalipan Pogen. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tine urombo kuti takupai tepu yanga isingaenderani nezvatataura. Tochienda kunyaya yatanga tichitaura yekushayikwa kwechikafu munyika.
Sekukurukura kwatinoita nguva dzose, mwedzi inei yatave inei ndo inonzi peak period dzenzara. Munguva inei mwedzi inotanga kubva munana Oktoba, November, December, January kubata pana February. Ndo nguva iyo vanhu vanenge vasisina chikafu zvachose mumatura, nepamusana pekuti vanenge vadya zvikafu zvavo zviya zvavakawana kubva kunana June zvinenge zvapera. Zvochichitiwo kunokuwo kumamisha kumvura dzinenge dzapera mumagadheni. ende magadini anenge asisaichiitikike mukaona kunana Matebelelen kwamanga muchitaura nemamwe mazvikamu zvana Midlands zvinobata vana Gokwe nekwakadaro ku mvura inenge yonetsa Matebelelendi both north and south mvura inenge yonetsa ukaenda munana Chipinge mvura inonetsa munana Mashonaland east ana mutoko mudzi pfungwe zvichienda kumacentral zvinobata ana Rushinga zvobva zvadzika zvakadaro belt race iroro rinenge rava kunetsa mvura ende zvinoenda kuti security yechikafu inge yava pakaipa
saka gwaro iri munofungei naro Reverend Matonga chii chatingabata kubva mariri
taura kwezimfak kunofanira kunge kuri kwechokwadi asi chiri mainly worrisome ndichocho chekuti mumaguta masumukanzara izvozvo zvinotarisirwa nenyaya yekuti unemployment ndo problem yedu yahuru saka vanhu vaienda mumataund nekuti kwaifanira kunge kuine employment vanhu vachiita chikafu chokutenga isu takakura tichiti vana baba vaitenga hupfu kwana machipisa wodirivharwa kudzimba kwete kuti mumataundi munozara zvigayo kunge kumusha saka munoona kuti inyaya yenzara saka vakuru vakapinda mumaguta vazhinji vacho havadi kudzoka kumamisha kana varitaya vanoramba vachidzengerera varimo mumataundi imomo vachiedza kurima tuminda twemuzasi merwizi netwemumakomo iye zvino nekukura kuri kuita guta tuminda twuya hakuchina kwekuti vanotwana maopen space amashoma nekuti vanhu vari kuramba vachigara even mukaona taita dambudziko revanhu vekutoti mumawetlands chaimo maane misha iri kuiswa imomo saka zvinoreva kuti nzvimbo dzacho dzekuchirima dziya zvavaimboita hakuna saka without pekurima without employment vanofa nenzara saka ripoti iyi ndo zvairi kunongedza vahwande
nyanzvi mune zvekuparadzirwa kwechikafu vaForbes Matonga vari parunhare nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti rinoshishikana zvikuru pamusoro pevanasikana vechidiki vanobvisa nhumbu pasina chiremba kana umwe anoziva nezveutano mukuru wesangano iri muzvaro ekenia chifamba vanoti vanasikana ava vane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinovatuma kubvisa nhumbu vachiti inyaya inofanirwa kugadziriswa izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko ekuti muzimbabwe munobviswa nhumbu pasina vana chiremba zvinoita zviuru makumi masere kana kuti 80,000 pagore
seboka rinotarisa zvekodzero dzevanasikana tine kubatikana kuzhinji nenyaya dzekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kubviswa kwepamuviri zvisina vana mukoti mukati kuri kuitika pavanasikana vedu vechidiki kuburikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana vamwe vavo tiri kuona kuti zviri kuuya nekuda kwokufaridzana newanano dzavanoita nevakomana vakaenzana navo vamwe nevarume vakuru kwavari vamwe zviri kukonzerwa nenyaya dzekuti vanenge vambunyikidzwa pabonde kurwadza kwazvo zvinenge zvaitika nehama dzepedyo vana baba vavo vana baba mukuru vana baba munini hanzvadzi dzavo uye shamwari dzemhuri dzinokwanisa kunge dzichisvika pedyo navo sevana
muzvare chifamba vanasikana vedu vanowana dzidziso yezvinhu zvatisingawirirani nazvo izvi kupiko
tiri kuona kuti munguva ino yatiri kukura vana vedu vari kuwana zivo panzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira papoto dzemumhepo vari kuwana zivo mune mapepanhau avanoverenga uye vamwe vacho kubudikidza nekusundidzirwa neshamwari yatinoti susu pachirungu peer pressure tiri kuona kuti vana vari kupinda mukudanana nevanhu vari vakuru kwavari kana vane mazera avo vamwe vacho vachienda kwavanoenda kunodya kana kumafaro kunonwa kwavanozopedzisira vaisirwa zvinodhaka mune zvavanenge vachinwa uye zvinozopedzisira zvaita kuti vazoenda pabonde nevanhu vasina kuzviziva kuti vaenda sei ende zvinorwadza ndezvekuti vanenge vazviita pasina kuchengetedzeka uye kushandisa dziviriro. Vana ava vana vadiki, vazhinji vacho vari pasi pemakore 17. Vamwe vacho vachiri kuenda kuzvikoro zvepamusoro, vanenge vachida kuenda kuzvikoro.
Chii chinoita kuti vana vabvise pamuviri?
Chinoita kuti vana vabvise pamuviri inyaya dzekuti unenge uchiri kuda kuenda kuchikoro hausi kuda kuita mubereki, uri kutakudzwa mutoro wekuita mubereki weuri mwana. Vamwe vacho vari kubvisa pamuviri nenyaya yekuti kumba kuri kubviwa vabereki vanenge vafa vose baba namai, uri kutochengetwawo nehama. Vamwe vacho vari kubvisa nenyaya yekuti vamwe vacho vatori vabereki vavo vagere nawo. Asi panoitika zvinhu zvakaita seizvi, tinotadza kuzvigamuchira nekutya nharaunda, nekutya vanhu vemachechi, nekutya vanhu vatinoshanda navo kuti vanozotiti kudii nenyaya dzinenge dzichisangana nevana vedu. Tiri kuonawo kuti zvakare vana vedu ava pavanoenda kumakiriniki vachitsvaga rubatsiro, kazhinji tinowanzotaura nyaya yatinoti sexual reproductive health rights pachirungu, ruzivo rwuya runoda kuona vana nezvine chekuita nepabonde, havasi kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti vanotanga zvakare kuudzurudzwa nekunge vachiiswa pashamu nemadzimai anenge ariko anenge ari vana mukoti. Tinoona kuti zvakare havakwanisi kuwana ruzivo rwakakwana rwokuti vanokwanisa here kuti vange vachichengeta vana ava ivo vari vana. Muno zvakare munyika medu hatina nzvimbo dzakatsarukana dzekuti vana ava vakabara vana ivo vari vamwe vana, vanokwanisa kunosiya zvinoitwa kunze kwenyika ivo vopfuurira mberi vachienda kuchikoro chavo.
Avo vange vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvare Kenia Chifamba vari parunhare kuHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Sangano revoluntary media council of Zimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira vatori venhau, zvikuru avo vanoshandira makambani akazvimirira. Muongororo yarakaita yegore rino ra2023, sangano iri rinoti vatori venhau havatauri zvose zvavanofanirwa kutaura vachitya kupinda pakaoma. Rinotizve rakaona kuti gore rapera vatori venhau 30 vakanetswa pamusoro pebasa ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinoitwawo John Heka, ndiri kuno South Africa. Munoona zvinhu zviri kuitwa izvi zvemarecords izvizvi, zvichatombotifadzi baizvi zvachose. Saka tatokumbira kuti zvazvakadiko kuti musangano ungopedzisira uchiti no more achaenda hake kuparliamende kwacho, iwo sara vega vezanupiefu vaite zvinhu zvavo zvaarikuda kuita izvi. Bhoza haasi kude opposition ka, saka ngavachitonga tione kuti zviri kufamba sei, tomirira kuona action iri pamberi tichimbonyatso kufunge zvakanaka. Bhoza hazvibetseri zviri kuitwa izvi.
Sitsen Ponyate anotoziva ipo paipa kuti ipo paipa aripo paya nayo anotoziva kuti ndikada kubata vanhu avakavo basa rake rinotoperera. Samuna mapurisa ekuZimbabwe asina hanya nekuti kana pakaurayiwa vanhu veTriple C vachiti munhu vachimutsvaga mutsvaga, nenyaya yekuti ZANU PF, vanongofona kuti chamwari kuda basa rako riperere nezvauri kuita. So vanhu vari kurayiwa vanhu veTriple C nekudii togwadziwa mambo naiye ndiri muTriple C. Sitsen Ponyate ari kuchera basa rake rinopera.
Zvakaoma varume hama dzangu. Sikala ari mumudzeri vakavharira, More Blessing Ali vakauraya, nhasi vakutipondera futi munhu pamabvuka apa. Kusvikarini zvakadai hamawe, kusvikarini shuwa. Sadhaki yacho inyerere inyerere. Takita tichipera chidoma izvi. Vachamisa chitudzai gwara rimwe rasara manje, bhikozi ava vatonzwisisi kunyarara kwenyama nesati chatokuzwisisi. Zvanyanya zvitotorupera tose kuurawa zvitichingourawa takangonyarara. Pakaipa murambi pajobheka.
Dai vanhu vachiziva havo kuti Munangagwa ndo zvinhu zvaaizoitira nyika zveumhondi izvi, dai vanhu vasina kubvira vashora Munanga Mugabe, dai vanhu vasina kubvira vabvisa Mugabe, dai vanhu vasina kufuirwa kupinda murodhi vachibatsira mauto kuti abvise Mugabe, Nasi uno hiko zvinezvi takurumwa nechekuchera manje. Tarisai zvaitarwa naMugabe zviya zviya. Mabasa amunangagwa. Vanhu vakupera kufa nyika yose. Ndiani akambotonga nyika nenzira yakaita saiyo. Mahovheti makanyarara muri silent. Vanhu vachipera kufa munyika. Masoja makanyarara muri silent. Vanhu vachipera kufa munyika. Mapurisa muri kutobatsiridza. Vanapoma vanaponya kuti vachinyepa kuti havana zvavakuziva. Ako kamutaurike ZANU-PF kachikwachuka kutaura zvakanoda zvako vanhu vachipera kufa. Dai iri hanzvadzi yako. Dai ari mwana wamai wako, iri hama yako, ari mukoma wako. Wainzwa sei, kunyange uri supporter ZANU-PF. Wainzwa sei. Ko zvikazoitawo revenge. Munozoti kudii kana president anozouyawo kana makora anouya. Akati ndaakuzviita. Weduwe, ityai Mwari vanhu vezanu-PF. Ndokutonga kwacho here kana taakutonga tichidaro. Mahovheti, vana mujibha nana chimbwido. Ndokutonga nyika kwacho here kwamaitaura. Mobatsira vanhu vePalestine demonstration. Kuti vanhu vasarwiswa vasaurayiwa muPalestine. Imimi vana namutsvangwa, but munyika muchituma vanhu kunoparadza vanhu. Munotonga ani? One day it's one day. Ndatenda mazviita, baba chinogure.
Iyo ZANU-PF iri kuramba kuti ndiyo iri kuuraya vanhu. Orati kana isiri iri kuuraya vanhu, vanhu vakauraya munhu vanozikanwa kana kuti vakapamba, vari kupamba vanhu vanozikanwa. Kunga vasungwe kana vasiriwo veZANU-PF vanozvika. Vasungwe ka. Kavasungwa vafarira majeri vapiwe mitongo yavo tinyatsona kuti hai zvishuwa ZANU-PF is involved. Totozviziva ende hatichakudii vanhu vezanu. Hapana munhu achakudai.
Tinokumbirawo imimi vana mukoma Jonga. Musabvunza uyo ponya tuyu kana marapira uyu. Nekuti kubva kumabyelection paya paurawa mbonene uyo. Atinazombonzwa kuti nyaya dzacho dzakaendepi. James Chidhakwa wakaabdhakitwa. Takudzwa ngadzoro kaabdhakitwa. Atinambozonzwa kuti mapurisa ari kushandei. Ngavangoti mapurisa aezanu-PF voanaunzwa paZBC. Pane kuti mapurisa evanhu. Haa, ZANU, ziyai kuti hapana chisingaperi.
Pastudio 7, tinoona vanhu vari kupiwa dzimari dzekutengwa neZANU-PF, majaji, mapurisa, madzimambo, zvakadaro. Vana venyu, vazukuru venyu, hazvina guarantee kuti vachange vaine maposition ivavo. A good man leaves inheritance for his children's children. Zvinodaro kuna zvirevo, Bhaibheri, shoko raMwari. Tichaona munyika munomu taakuona vana Wagner vaakuwiswa muno like in North Africa kuti vauraye vana zvizvarwa zvemuno. Ndozvokuda ZANU-PF. ZANU-PF ndoda mhirizhonga kwete kuti kugadzikana kwenyika ayo. Zvokuti mukaona zvese marecords anoitwa akatangana Mhonzora izvozvi vaakuna Chabangu mwana waMunangagwa. Zvese zvichapera. Zvese zvichapera, hapana zuva risingasviki ruzhinji rweZimbabwe. Ngatidananei, ngatibatanei, ngatizwire chimwe chete. Nyika ino ndeyedu nezvicherwa nezviwanikwa zvayo. Ndinoona ndokusaka vamwe vakange vakunge vakutaura chokwadi kuti ZANU-PF yapanduka. Vakazoitwa maprovincial hero instead of national hero. Pechiitwa national hero vanhu vasina chavakaita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvongo yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC, Bishop Masaya, vakapondwa kumabhuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori, uye vatsigiri webato reZANU-PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 miriyoni vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko Makris Gande nenhau dzeIsindebele.